Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza studio 7 parunhare kuti vasunga vamwe vanhu vatanhatu vanoti vaAli Mohammed, vaStephen Chenjerai Tserai, vaGift Karanda, vaRafius Mufandauya pamwe nemapurisa maviri anoti superintendent Shoko pamwe nadetective chief inspector Chimhungu vaTserai vanga vashanda vari musoro anochengetedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa uye vanyati vati vakaranda vainyepera kuzviita musori panguva yavanoti vakapara mhosva. Vanyati vati vaMahomed avo vane kambani yeAli Japan 786 iyo inoita zvokutengesa motokari ndivo vakanzi namuzvare Rushwaya ndivo vaive muridzi wegoridhe vati pari zvino havasi kutaura zvakawanda sezvo vachiri kuferefeta nyaya iyi vachiti vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa mudare. Muzvare Rushwaya vakatarisirwa kudzoka kudare raMajor Street mangwana apo pakatarisirwa kuturwa mutongo navangoni nduna wekuti zvinokodzera here kuti hurumende ishandure pfungwa dzayo dzekubvuma kwayakanga yaita kuti muzvare Rushwaya vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vachuchisi venyaya iri kupomerwa muzvare Rushwaya vakaudza dare kuti vakange voda kuchinja mabatiro enyaya iyi sezvo vachiti vakange vazoona kuti nyaya iyi yakakura kwazvo uye ine vanhu vakawanda vari mairi. Goridhe raida kuburitswa munyika zvisiri pamutemo namuzvare Rushwaya rinokosha mari inodarika mazana matatu nemakumi matanhatu ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Vari kutevera nyaya iyi vanoti kusungwa kwaitwa mapurisa nevasori panyaya iyi kunoratidza kuti hurumende yadzikisa gejo mukurwisa uori. Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati kusungwa kwemapurisa nevasori haisi nyaya yekuti hurumende yakazvipira kurwisana neuori asi kuti zvikwata zveZANU-PF zviri kurwira bhonzo renyama.
KuZANU-PF kune mafactions akawanda ariko, vanhu vari kunetsana, abata gumbo roumwe, abata musoro umwe, abata hure umwe. Saka izvi ndozvava kutaridza kuti uyu ari kusaidhi uku, uyu ari kusaidhi uku. Saka izvi ndezvavo zvavari kungobatana vachidii. Asi nyaya hombe nekuti vana vaZimbabwe kana kuti even macivil servants vaneta kuona ZANU-PF ichiita corruption kumeso kwavo, saka vakuda kuipedza nekuva expose.
Asi vanyati vati mapurisa hasi kuzorega kusunga munhu wese ane chekuita nenyaya iyi vachiti vari kuferefeta zvakare kuti goridhe iri rakanga rabvepi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vaimboshanda mubazi rezvemari vanoti kubuda kwemari munyika zvisiri pamutemo kwakafanana nababa vanoba mari mumba vachinonwa doro mhuri ichisara ichiziya nenzara.
Manje kana pari panyika muchiburisa 100 million dollars per month, imari pagore tikutarira mari ine tinosvika iyo 1.2 billion. Tochitarisa isusu kuti makore ese 40 agara ZANU-PF mupawa, i 48 billion dollars dzabuda munyika. Tochiwedzera 10 billion dzakataurwa dzemadiamonds namugabe dzedze, tochiona kuti imari inosvika iyo 50 billion. 50 billion haisi mari shoma shoma hama dzangu. Saka kana takatarira munofunga kuti zvinoreva chii? Zvine maeconomic repercussions, zvine mapolitical repercussions, zvino raizvo kuti hatisi kutongwa nevanhu vane rudo nenyika.
Zvichakadai, bhodhi reZimbabwe Miners Federation rinoti rambomisa basa muzvare Rushwaya richiti nyaya yavo inosvibisa zita resangano iri. Vanga vari mutevedzeri wamuzvare Rushwaya vaMarufu Stole ndivo vave kumbofanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Miners Federation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.